Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. Today on Live Talk, we are previewing the 44th SADC Summit happening in Harare tomorrow, with several Southern African countries already in the country for the summit. President Emmerson Mnangagwa is expected to take over the SADC chairmanship during this summit. But first, in Cameroon, some children spent their holiday selling goods on the street to generate income for their families. But the government is warning parents against violating child labor practices and exposing minors to dangers. Njozeka Danatu reports from Peru in Cameroon.
In their small workspace in Nigeria's northwestern state of Kaduna, 24-year-old Shamsuddin Jibril and his team create drones designed to detect crop diseases and spray insecticides. A 2022 National Agricultural Survey showed that some of the country's farmers lost up to 80% of their crops to pests and diseases. Jibril says his startup company, Vora Robotics, is helping develop more efficient farming practices.
We use local available material to develop it in order to be cost effective. This is our manufactured local drone that we did. Our main focus is the agriculture. We are trying to see how we can bring the solutions to them and also to help them to detect diseases in their farm.
Jibril says that the drone takes photo of crops and sends them to an application he and his team created that analyzes and provides results within minutes.
On that app, it will show you the symptom of that and the treatment that you should do for that farm. And also it will tell you how the chemical you're supposed to use. Maybe, you know, there's different type of chemical, acid, pesticide, or for the grass, or insecticide for the insect.
In 2024 alone, ginger farmers lost over $7 million in crops to disease. Small-scale farmer Lawal Ibrahim Dambusha says the inability to detect crop diseases early put farmers at a major disadvantage.
If we could get a drone that detects crop diseases, it will help us a lot. As farmers, we don't really know much about diseases at the initial stage. We are more familiar with them when they become serious. Honestly, seeing how this machine flies and works, it is a great news to us.
Agricultural experts say the Nigerian government can do more to promote the use of technology in the agriculture sector. One of them, Ezekiel Bulusdoka, says technology like the crop diseases detector can be a game changer in Nigeria's search for food security.
There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture, but how those in authority, how do they accept it? And how do they push it forward? How do they fight for it to be scale up?
Jibril and his team are hopeful that they will receive support from the government and the private sector to expand their innovation to the entire country. Al-Hassan Bala, VOA News, Abuja, Nigeria.
That was the report by Al-Hassan Bala from Abuja in Nigeria on Nigerian startups being done by young people. And now we go back to the Cameroon package where in Cameroon, some children spend their holiday selling goods on the streets to generate income for their families. But the government is warning parents against violating child labor practices and exposing minors to dangers. Joseka Ndanatu reports.
The cost of living has gone up in Cameroon, and the impact is being felt by Chirobe Stella's family of 10 who rely on her for survival. So to lessen the burden, she sends her teenage children to the streets to sell goods during summer holidays.
They must go and hawk so that we can meet up with our house activities, maybe our clothing, our feeding, yes, our health issues, because at times we do fall sick. Things are very expensive now in our country.
Despite her efforts to provide for her family's needs, Stella is concerned about the risk her children may face while selling on the streets.
When they go out there, we're praying to God, God, protect my children, because the outside is bad. We cannot predict what can happen out there. Yes, we do have concern, and we caution them. You people should not go and stay out till late.
Unemployment and poverty are driving many Cameroonian parents to put their children to work, according to a 2023 report from the Danish Refugee Council. The report highlights that girls selling goods in neighborhoods are especially at risk, facing dangers like sexual harassment and kidnapping. In response, the Cameroonian government is stepping in to help, offering mothers alternative sources of income through vocational training programs like computer skills, sewing, and catering.
The Women Empowerment Center is still here to empower women on that. Make them to be economically viable so that they can take care of their children without even depending on the income that some of those children can give.
Some parents are sending their children to master other skills rather than following risky pursuits. The Volcanic Warrior Sports and Recreational Academy offers both free and paid courses teaching computers, basketball, and music, among other things.
Education does not end only in academics. Education goes with what we call co-curricular activities, as we may name them, but which are a vital tool to present-day life.
Government authorities like Stella say that initiatives providing economic support to parents are essential in preventing child labor. She also said that they offer training in industrial equipment so they can maintain jobs and have a stable income.
We are making it to be sustainable because we want women to be economically independent so that they don't depend more on, they don't depend on people.
The government-funded free training programs are important in Buya subdivision, where over 70 women graduate annually from the Women's Empowerment Program, many of whom receive equipment and startup capital to secure better jobs. Josica Danhatu, VOA News, Buya, Cameroon.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Back to our topic, leaders from Malawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola, Eswatini, Lesotho, and DRC, among others, are already in the country for the 44th SADC Summit that will see Zimbabwe taking over the chairmanship of the regional body for the next 12 months. The SADC chairmanship is done on a rotational basis. Zimbabwe is taking over from Angola, while the main event is tomorrow. The SADC Troika made up of Zambia, Tanzania, and Namibia met today. But Zambian President and Chair of the Troika, Hakainde Hichilema, joined the meeting virtually from Lusaka. There was no immediate comment from his office on why he did not attend in person. Renovations have been made in some parts of the capital, Harare, and roads leading to the summit venue have been resurfaced. But the Zimbabwe Lawyers for Human Rights reports that abductions and arrests continue during the thick of the night and in some cases in broad daylight. jailed 3 human rights activists, Mr. Robson Chere, Ms. Namatai Kwekweza, and opposition councillor Samuel Kwenzi, were today denied bail by a Harare magistrate. The trio is being accused of participating in protests. Over 170 other activists remain in custody following their arrest by the Zimbabwe authorities ahead of the SADC summit. The United States and British embassies in Zimbabwe, the United Nations, Amnesty International, European Union, and other international bodies have condemned these arrests. Social media platforms are abuzz with images and videos of the army patrolling some residential areas like Kwazana and Chitungiza ahead of the summit. Social media platforms continue to see all these happening in Harare. To discuss this issue, we are joined on the line by Mr. Tawanda Tsokora. Welcome to the program, Mr. Tsokora.
Thank you very much. And Magadi Muria Zimbabwe.
Tinotenda. We also have on the line Mr. Tendai Mbofana, Programs Director with Zimbabwe Network for Social Justice. Welcome to the program, Mr. Mbofana.
Thank you so much, Mr. Nure. Tinotenda kuwe pachirongwa.
Thank you. We are also trying to get hold of Mr. Masimba Mavaza, a ZANU-PF member. We tried to connect to him and we lost touch. We hope to have him join us as we continue with the program. Mr. Mbofana, you are on the ground in Zimbabwe. How is the situation like in the country?
Yes, thank you so much, Mr. Nguyen. The situation on the ground is very tense, is very uncomfortable, is very unnerving. As you have already mentioned, that in the past 2 months or so, there have been a significant increase in the number of arrests of opposition activists and human rights defenders. And so you've already mentioned some of them. We've got the 78 that were arrested in Avondale with their leader, Jameson Timba. You've mentioned Banana Mata and so forth. And we continue to hear reports of people being arrested in Gokwe who are accused of demonstrating and throughout the country. And you've mentioned already that the police and the military are patrolling within their heavily armored cars within residential areas. So you can just imagine how the ordinary citizens are feeling. They are feeling intimidated. It's like we are in some sort of a war zone. One would actually wonder what this SADC summit is all about if we are going to be treated as if we are under some military attack. And yet this is just a meeting of the SADC. The government is not proffered any evidence to support their allegations that there are people who are planning to unleash havoc or any violence or chaos during the SADC summit. All we have seen are people who are being arrested while they are at their private residence, like what we saw in Avondale, others from a plane, like what we saw Nanana Matai and Robson and others. So you wonder and say, if there is any credible intelligence that there is chaos or anarchy that is being planned by anyone, why is that evidence not being proffered? You cannot just arrest people and deny them bail without proffering any evidence that these people are indeed planning anything that is or violent or anarchy or anything like that. So people are scared. If you don't know why exactly people are being arrested, and it seems people are just being picked off for no apparent reason, without any evidence, people become jittery, people become uneasy. And I can tell you, Mr. Nure, to be honest, people are wishing the 18th of August can just come, this SADC summit finishes, and hopefully we can go back to our normal lives, because this SADC summit seems to have been a curse on the people of Zimbabwe.
Tinotenda vambofana vadzokora munoiona sei nyaya iyi nezvari kuitika patatarisira kuti musangano wesummit unge uchiitwa mangwana.
Zviri kuitika zvinonyadzisa. It's deplorable, it's embarrassing that these SADC, so-called SADC heads of state, have decided to walk over dead bodies, over Zimbabwean dead bodies, to attend one of their many useless meetings. They have decided to turn a blind eye on the anarchy that is going on in Zimbabwe. They have decided to turn a blind eye on the arbitrary arrests that are currently ongoing. It's an onslaught on the citizens. The country that they are visiting, the president, so-called President Emmerson Mnangagwa, that they are visiting, who is hosting them, has literally declared war on the unarmed civilians of Zimbabwe. Zimbabwe is now in a state of war. That's because if you are seeing armored cars, if you are seeing, soldiers and police armed to the teeth with AK rifles patrolling the streets everywhere, then it means we are in a state of war. And these SADC leaders have decided to come into a country that is breaking, literally breaking human rights like that. I don't think SADC have shown to the people and to the world that they are an organization that is worth even being recognized. We thought SADC were going to go by their word. It was the same SADC that is meeting today, that is trying to make Mr. Mnangagwa a chairperson, that said the elections in 2023 were marred with severe irregularities, that those elections were not free and fair. So what happened to those elections that were not free and fair? Are they now rewarding Mr. Mnangagwa for stealing an election? I think SADC is setting a very bad precedent, and a man who is a leader, who is worth being called a leader, who is worth being called a man, is President HH of Zambia. He has declined to come. He is not in Zimbabwe right now. And that is what every right-thinking leader should have done. They should have boycotted this meeting, because this meeting is going against the wishes and the will and the concerns of the Zimbabwean people. We are the people. If we say we do not want SADC to be in Zimbabwe, we do not want the SADC chairmanship at this point in time until the stolen election issue has been resolved. SADC should have listened to us. We wrote letters to them. We wrote petitions to them. We even demonstrated in Zambia. Even now, they know that the people of Zimbabwe are not happy. So if they are not standing with the people of Zimbabwe, who are they standing for? Is SADC for leaders? Is SADC for the people of Africa? I think it's only for the dictators, for the leaders, not for the people.
Tinotenda vadzokora. Unfortunately, tiri kutadza kubata vamavaza tambo vabata chirongwa chisachatanga minoti chicha zvoitika. Charamba tichi vabata kuti vapindewo muchirongwa vange vachipawo pfungwa dzavo. Asi vambofana havasi vese vari kuchema nenguva iyi. Vamwe vari kufara vari kutiwo pari kuonekwa pachiita development yeinfrastructure, migwagwa isigadzirwa, dzimwe nzvimbowo dzichigadzirwa dzichinakiswa, vachiti kuuya kwemusangano uyu mukana wekusimudzirawo nyika yeZimbabwe, vachitiwo panoitwa misangano inounganidza nyika dzakawanda pane budiriro inosiyiwa yavapo. Munozvionawo seizvi?
Vanyuve, zvinotosekisa nekunyadzisa pamwe chete. Hakuna nyika, tinozviziva hedu, kana maolympics akabva kuitwa kufrance uku, kuna development yeinfrastructure, zvimwe zvakavakwa, zvimwe zvakapamidzimwa, zvimwe zvakagadziriswa. Asi nyika yefrance yanga yagara ine zvinhu zvayo zvinoshanda. Unozongotiwo gadzirisei apa kuti zvisvikowo mastandard anenge achitarisirwa emaolympics, asi zvinhu zvanga zvichishanda. Vanga vane mastadium anoshanda kare, vanga vane migwagwa yakagadzirwa kare, vanga vane mapublic transport iri kushanda kare. Zvemuzimbabwe zvinotonyadzisa pakuti mumba mako mekuti rod chaiyo mboborodheo chaiyo munonzi madheodheo ine mapoto haifambiki, hapana chiri kushanda, robot haris kushanda. stadium Zimbabwe ina kana stadium imwe chete zvayo inokodzera kuti tambirwe international match. Saka wozomirira kuti ndokuti kwakuya vaedzi ndopo wanozotanga kumanya-manya kuti zviya ngatigadhirise kadust road kaike kuenda kumount darwin kuti kaitewo tara ngatisotumiti-miti pano and makaona kudai kuri kuti panodhoyiwa mepe yekuti rodhi dzacho dzakagadzirwa ndedzipi muchatoona kuti dzinongonanga kuchafambwa nevatungamiri ivavo vari kuuya kurana
waiaoinononanga
paafrican
vambo fanira timbokumisai mbichana muchadzoka henyu pane vapindawo muchirongwa vari parunhare alo lingen ile kuhlelo linjani
yaphila kanjani
ayi siyaphila ngubani lo listinta lengapi ye angisalizwa angazi ukuthi kuyinokwenzakalayo allo ye lilubona njani udaba lolu esixoxa ngalo olwesadiki njengoba umhlangano zawo bana
hello
ye lingaqhubekela phambili liwubona njani udaba esixoxa ngalo lapha sikhangelele ukuthi umhlangano we-SADC ube khona kusasa
no baba ma sikhuluma ngomhlangano we-SADC kufana ukuthi sikhulumeke ngento engenancedo ngoba ngakhumbula kahle kahle maelection i-SADC yaveza ukuthi ukhetho was not free and fair so today nginesimanga ma iza ithona izofa ekuzweni yathi yona ukhetho hamba ngendlela right
yeah
okwesibili right kune like ama evidence ukuthi kunabantu abakuthiwa everyday in past in Zimbabwe but coming lapha ezinokuthi kuthe kuright bazelingisa bazofaka umngane aba abambuzi ngani ukuthi lezi zinto sai na tv yale ya buya sonkara futhi khona into abayibhekisithayo lapha
hayi siyabonga baba ukuthi lingenile kuhlelo lani last year umbono wenu
yes
siyabonga vambo fana itambo kumisai paya munogona kupedzisa henyu zvamamu tiri kutsanangura
yeyo maito enyano saka zvananditaura nezvekuti makaona mugwagwa yacho iri kunzi iri kugadzirwa iri kunzi pane vari kufara igwagwa iri kunonanga kuwarren park uku iri kunanga kuafrica museum of liberation kuya imwe ichagadzirwa muzvikadaita nanga kupomona uku kuri kuitwa westpi wati nana denish nguwaya uku imigwagwa iri kungogadzirwa ichangofamba vatungamiriri ivava saka makaona kuti uri baba wepambo wemusha chaunokoshesa kuda kufadza vaenzi asi vana vako vachifa negara zvinonyadzisa saka handioni chokuti tingafarira apa pekuti baba vanogotikanga vamakore esaya hatina chekudya hapana pekufamba hapana chekupfeka hapana dokuti kwakuya vaenzi ndopaunobhutengerwoka kabudura katsva wotengerwa tumasandau tutsva aiwazve hapana chekufarira apa tinoti baba konguva yese aya munodii kubhotifungo nguva yese munodii kutichengeta nyika haifaniri kuzogadzirwa mugwagwa ndekuti kwakuda mitingi sadai nyika haifaniri kugadziriswa zvimwe zvese zvinonetsa kana mastreet light kana kucheneswawo tibviswa tsvina ndekuti kwakuya vaenzi vari kuya vesadak zvazvinoreva ndezvekuti sadak miting iyoyo ichipera migwagwa iyoyo itangozosiyiwa zvakare yakuita mapothole kwakumirirwa imwe sadak meeting zvikadaichazoitwa kwapera imwe 10 years kunana 2035 uko ndo pachazoitwa imwe meeting muzimbabwe zvakare yesadak panext 10 years apa migwagwa yese iri kupemberwa inenge yane mapotole panenge pasina ari kuigadzirisa nekuti zvemuno muzimbabwe ndezvekuda kufadza meso evashanyi asi isusu hurumende yedu inotoratidza kuti haina kana hanya nesu zvachose ndo panonetsa ipapa saka chokupemberera hapana
tinotenda vambo fana vadzokora muri kuinzwa nyaya iri kutaurwa navambo fana asi pavamwewo vanoti vemapato anopikisa uyezve nevanorwira kodzero dzevanhu varipo kungoshora zvese zviri kuitika munyika nemaonero enyu vadzokora hapanawo zvakanaka zvingabudawo pamusangano wesadic zvingabatsirawo nyika yezimbabwe
Haisi nyaya kushora, tiri kutoona zvinhu zviri kuitika, munhu wese ari kuona zvinhu zviri kuitika kuti tine hurumende isina musoro, tine hurumende inofunga negotsi, tine hurumende isina hanya nevanhu vayo. Hurumende inozofunga kugadzirisa zvinhu nekuti iri kuda kufadza vanhu vari kubva kunze. Nyika idzodzo dziri kuuya dzine migwagwa yakanaka zvakanyanyisa. Iyo Zimbabwe ndiyo ine mugwagwa yakazara makomba. Izvozvo vari kugadzira mugwagwa vachimhanya pasina mwedzi pakangonaiwa nemvura. Uchaona mugwagwa iyoyo wazara makomba makomba nekuti uri kugadzirwa vanhu vachimhanya mhanya. Mari yacho inozongowanika, inozongonyuka kana paitwa musangano weSADC. Asi nguva yese itenge tichiti gadzirai mugwagwa, gadzirai mugwagwa. Chero pavanenge vachitaura pacho kuti isu veopposition tinongosoropodza, tinenge tichitaura kuti gadzirai mugwagwa nekuti mari yacho iripo. Tinozviziva kuti mari yacho iripo. Zimbabwe ine upfumi hwakanyanyisa. Saka mazviona, vana veZimbabwe vazviona kuti mari inenge iripo, asi hurumende inenge isingangode kana kuti inenge ichiendesa mari kumwe. Inenge ichitora mari zvatinoziva kuti vachiisa muhomwe dzavo, vachipa hama dzavo, asi mari muZimbabwe yekuti tirarame upenyu hwakafanana nevekuSouth Africa, nevekuBotswana, nevekuZambia inenge irimo. Tazvionera tega kuti pese apa mari inenge ichingodyiwa nevanhu semushonga wemusana. Vari kuratidza kuti ivo sehurumende, vanhu veZANU-PF havana basa nevana veZimbabwe. Saka hapana chatingatombosorerwa kunzi tenge tichishoropodza nekuti zviripo, zviri kuoneka, zviri pachena. Mukaona kusunga kwacho kwavari kuita vanhu, kuponda kwavari kuita vanhu. Ndinodzokera zvakare kunyaya yeSADC kuti ivo vatungamiriri ivava vaifanira kunge vanyara, vaifanira kunge varatidza kuti varatidza nyika yose kuti havasi kuwirirana nezviri kuitwa navamunangagwa. Kuti ananamatai vanobviswa mundege, vanosungwa vari mundege, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kutotwa. Iyo SADC vopinda voita meeting vachidya vachirasa, asi vana veZimbabwe vese vachitambura. Zvinonyadzisa zvaitwa nevanhu veSADC, zvinonyadzisa zvaitwa nemaleaders eSADC, asi zvinonyanya kunyadzisa zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti vanoisa mari mumaprojects vaona kuti kune musangano, asi nguva yese vana veZimbabwe vanonga vachinhonga svosve nemuromo.
Tinotenda vadzokora. Munogona kupinda wapo vambofana mochipeterawo chirongwa chedu chanhasi. Tichitarisa kuti mangwana kuchaita musangano weSADC uyu. Ndambotaura zvekare kuna vadzokora kuti kuri kunzi hapana kutarisawo kuti ndezvipi zvakanaka zvingabudawo pamusangano uyu. Munotiwo kudii nenyaya?
Zvinoenderana nekuti hakuna munhu anongoda kungosora pese pese. Unenge wakutorwara musoro, wakaona wakuita senge uri kushora, hongu uri kurwadziwa. Haungati kune mukadzi anoswera achidindwa nemurume zuva nezuva, achirohwa, achitsindingwa, womuti sei utinogara uchikomburena kuti iye murume wangu anondirova mukoro, murume wangu anondishusha, murume wangu haatengi chikafu, wongonzi unongoita basa rekungosora. Haiwa, unongozvitaura chokwadi, uri kurwadziwa, uri kushungurudzwa, uri kushushwa. Makaona nhamo iri muZimbabwe, kutambura kwatiri kuita muno muZimbabwe, wozosorwa kuti sei usi kuona zvakanaka zvauri kuitirwa. Zvipiko? Zvipi? Dai zviripo tinotenda. Hakuna munhu ano wakaitirwo zvakanaka unotenda. Asi kana uchirara zvekuti hauna kana chekubata, hauna chekubva, muri kutambura zuva nezuva.
Tinotenda vambofana. Unfortunately, nguva yedu ndo yati mhanyei. Regai titore nguva ino kuti tikutendei kuti mapinda muchirongwa. Tatarisira kuti vamabvaza vange vachipindawo muchirongwa, tikatadzawo kuzobatana navo. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Tabo Kancube.